Pasi pemitemo nyaya isati yanzikwa muconstitutional court munhu anofanira kutanga aisa chikumbiro chekuti anzikwe uye gweta ravamangoma vaChris Mike vati vakaisa chikumbiro chavamangoma mazuva matanhatu apfuura vanenge vachipikisa chikumbiro ichi vanofanira kuendesa magwaro avo mukati memazuva mashanu uye vaMike vati vaziyambi vamachaya neZek havana kupikisa chikumbiro ichi
mazuva mashanu iwayo akapfuura nezuro gurukota nachipanda mazano wehurumende anonzi Attorney General vakatoratidza nechakare kuti vachangomirira kudzwa kuti dare rinoti chii havana zvizhinji zvavari kutaura mukupikisa chikumbiro cheRDZ nokudaro mazuva mairi matatu anotera tinenge takuziva takudzwa kudare kuti vari kutibvumidzira kuti tichiisa mapepa ane zvichemo zvose inonzi substantive application kana kuti kwete.
VaMike vati vave kutarisira kuti dare ripe mutongo waro pachikumbiro chavo vati vakawana mvumo vachakumbira kuti nyaya yavo inzikwe nechimbi chimbi sezvo mazuva esarudzo ave pedyo. Vamangoma nebato ravo havasi kufara nekuti Electoral Act haifambirane nebumbiro remutemo uye vanoda kuti izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi. Vati semuenzaniso ZEC inofanira kunge yakazvimirira asi izvi hazvisi kuitika.
Asi muElectoral Act unowana zvichinzi gurukota rejustice rinofanira kuti riwanikwe rine chekuita mune dzimwe nguva ndiro rinotoudza commission kuti iyi nyaya iyi ifambise zvakati nezvakati kana iri mitemo inoendera nesarudzo unoona kuti gurukota iri ndiro rinopasisa zvimwe zvinenge zvichinzi necommission zvinofanira kuti zviitwe.
Vaenderera mberi vachiti chimwe chisiri kufadza vamangoma inyaya yekuti Electoral Act inopa vanokwikwidza musarudzo chete mukana wekukwidza nyaya yekudare renyaya dzesarudzo reElectoral Court.
Nodaro tiri kuti isusu pachikumbiro chedu ichi Electoral Act nemimwe mitemo inoenderana nesarudzo ngairerutse mashandirwo anoitwa kuElectoral Court kuitira kuti kana zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvakareruka kune ani naani anoda kuti aende kunokwidza zvichemo zvake.
VaMike vati kunyange hazvo paine bill reElectoral Amendment Bill riri kuzeiwa muparamende hausati wave mutemo uye pane zvimwe zviri kusiyirirwa kana kuti zvakanzi negurukota rezvemutemo hazvisi kuzosandurwa. Vamangoma vati ndosaka vakaenda kumatare.
Wezano vanoda kupasa zvavanoda kupasa ndosaka takaenda kukoti. Ende tenge taonawo zvekuti WMDC wekenge wasiyirira zvimwe. Saka zvino zvimwe zvacho zvakarambwa izvi. Pane vatiri kutotaura nawo kuti waendewozve kumatare wachibatsirana negwaro rotenge taisawo izvi.
Vamangoma vati zvikamu zvose zveElectoral Act zvisingafambirana nebumbiro zvibviswe uye chitsvambe chasarira kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.